Can our CTO, yes, a government shut down. Zero out my systems. A woman in the Achaita flow, very smooth, fungus and fanangari. Because my systems, the Munum animal stages, I now, it could be from the government, federal government, is chained up my state. Any flow in hotels, even doing India cut way, because Puni Marie the woman is the one that is control and woman. The budget is now Miramush, Karachi, Urmendes Nakupa Guayed, the Marie of the Shand, at the Buddha, Sakamari, Panamari, who would have remained, Kubiram Sora.
Chinonia and Yakukonze, Rakutiva Sosika Pakuti, Gai Varwe, Chi.
Panning the Paitakusa Wirirana, Pakati, Piva, Tungamiri, the Nika. There are three components of the government. You can ask Nakuirana. Vano takuti hurumende nziya varwa because kuti hurumende muno mishande ma controllers ese finance vanofanira kunge vawirirana saka panga gurunere vatidza kuwirirana nenyaya yekuti tsamba kuti yende kuda kuti mari ibudget hurumende about 5 billion iende kunovaka wall saka ma members of the senate nema members of the parliament vatiwo no hazvidi saka kusawirirana ikoko
Saka zvinozogadziriswa sei vakatadza kuwirirana hapana zvimwe zvingaitwe here kuti hurumende ivhurwe
vanotowirirana chete kuti hurumende ivhurwe muchaona henyu kuti chi pressure yacho ichabva kuzasi uku because izvinezvi makatarisa kana mapaks chaiwo aka social income yehurumende akusisina hurumende izvinezvi is losing billions and billions of money So, 5 billion yavaifanonga vakawirirana kuti ishande kuenda kujura hokao. Mari yavaruza is more than 5 billion.
Mashandira anoita hurumende yemuAmerica iwaya ekuti inombovharwa ichivhurwa nezvikonzero zvakadai. Munoona sezvingashandewo here kuZimbabwe kwedu?
KuZimbabwe hazvishande nekuti kuZimbabwe kune humbimbimboga kune yavanoti center of control yekuti izvo president vanoita zvavanoda madiro ajojina chaiwo vakada kuti nhasi ndoda kubatsira DRC nakati nhasi ndoda kuendesa masoja kwakati zviri kwavari vakada kuti nhasi kuuye bhondi zviri kwavari saka kuZimbabwe zvinotadza kushanda nekuti mutungamiriri wenyika makamupa masimba akawanda stereki